DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 8 kubvumbi 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuwa nesu mchurongwa chedu chanasi. Dini, ndini tanono kawande, ndini Washington DC ndichiti yezi noi ziri mchurongwa chanasi.
Zino itika nukuti maswala arugusita, mazambi za arugusita, mamwezi ambike za arugusita, batanzani za arugusita. Hapana kini sinonya kuneza kuti uwe hika ukazi kituka nukuti isu sinike ili waka puma.
Zimwe nyanji mwineze matongere enyika. Zinoti hurumende yeZimbabwe haina hanya nekushungurudzwa kunoitwa zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika. Sangano rinoona nezvekuverengwa kwevanhu muBotswana rokurudzira vabva kure vanogara munyika iyi kusanganisa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvipindewo mukuverengwa kwevanhu kuri kuitwa munyika iyi pari zvino.
Zvino tane munhu mutema wechikadzi, zvinopa wanhu kufara zvinokudada. Tine munhu weduwo aenda kuSupreme Court.
Dare reSenate yeAmerica nezuro rakavhotera amai Ketanji Brown Jackson kuti vave mudzimai wechitema wekutanga kuva jaji mudare guru reAmerica reSupreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kupondwa kwechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati kuDeep Sloot Johannesburg South Africa, dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushungurudzwa muSouth Africa nekuti hurumende yeZimbabwe haina hanya nezvinoitwa kwavari. Elvis Nyati akapondwa mari mwezuro nezvizvarwa zveSouth Africa izvo zvinopomera vabva kure, zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe, mhosva yokuvatorera mabasa avo. Vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika zhinji sezvo vasina chinovabatsira muZimbabwe, vachiti hurumende yeZimbabwe hapana zvainoita kana kutaura nguva dzose zvizvarwa zvayo zvichishungurudzwa mune dzimwe nyika.
Chekutanga ndechekuti maZimbabweans takazara kuSouth Africa nekuti kumusha hakuna mabasa. Saka kana muvakidzani wako ari mupfumi, iwe uri murombo, unofudza mombe kuno muvakidzani wako, hapana chinhu chakaipa kuti tinovosevza kuSouth Africa. Asi dambudziko ndekuti hurumende yedu isusu yomuZimbabwe havasi kugadzirisa nyaya dzokuti vanhu vavo zvizvarwa zvemuZimbabwe zviwane zvokuita, vawane zvokuita muZimbabwe. Ndosakani takukonzeresa kuSouth Africa nokuti tawandisa, uyezve hurumende yeSouth Africa hairatidzewo chido chekuti ngechigadzirisa zvinhu. Saka kukumbuka kwavanhu kwakazvakaipa kuti tirohwe chiurawa, asi tanyanya kuwandisa, uye pane vana veduwo nevazukuru vedu vari kukupa vanoita zvichitsotsi. Saka hatisakwanisi kugarisana navanhu zvakanaka nokuende unhu hwedu hwaushoma.
Iyo hurumende yeZimbabwe chii chainofanira kuita pamusoro penyaya iyi?
Zviri nyore nokuti vakatoo South Africa toziva kuti vane wano upfumi hwakati kuti. Saka isusu tikagadzirisa tikaitawo mitemo kana kuti mapolicies anoita kuti pawani kuwani kwe mabasa kuti tingova vanhu vanonyarikanawo vanhu vanofarira kugara kumusha kwedu maticha achiorawo mari kwadzo uori kusvika ushoma mamaini achivhurwa mafekitori achivhurwa nokuti mapolisi acho anenge akubatsira kuti makampani ekunze kwenyika auye muzimbabwe foreign direct investment zvinoitika nokuti matswana ari kuzviita mazambiezi ari kuzviita mamozambiqueans ari kuzviita matanzanians ari kuzviita hapana chinhu chinonyanya kunetsa kuti upfumi hwenyika hugadziriswe nokuti isusu nyika yedu yakapfuma asi vanhu vanotitonga havagone kuronga kuti vana vemuzimbabwe vagare zvakanaka
ko iyo hurumende yesouth africa chii chainogona kuita pamusoro penyaya iyi
chekutanga ndechekuti ngavatarisane nechirokwadi kutaura hurumende yezimbabwe yavamunanga kwakuti gadzirisai nyika yenyu izvi zvavanoita zvokuruma vachifuridzira hazvisi kunyatsa kupinda muzimbabwe ngavaite mharidzo kuti imimi vanhu vekuzimbabwe vanotonga gadzirisai nyaya dzenyu ende uyezve ndichitaura chimwe chindakakosha tisatadarika papapo hurumende yedu mabatiro ainotika isusu nguva dzesarudzo kana utongi hwacho hauratidze kuti zvine chido nevanhu vezimbabwe nevanezvazvo saka south africa ngaitaure zimbabwe imimi kana mtoda kuti vana venyu vabatwe zvakanaka kuno tangai matiratidza imimi kuti munhu munobata vanhu venyu zvakanaka nekuti uchapa hunobatwa nahwo hunoonekwa kusouth africa saka tingoitwawo zveunhapwa zvatinoitwawo kuzimbabwe
kana takatarisa zviri kuitika kusouth africa nyaya yevabva kure iri kunetsa asi muvabva kure nemunhu zita ramazimbabwenzi ndo roramba richienda pamusoro pevanhu vasingadikamwi musouth africa chii chinoitisa izvi ngwenyu
chiripo ndechekuti pagara pane nyaya iyo yemuchirungu yatinoti scapegoat kungopfuma uroyi nekuti zvandareva ndezvokuti tanonoka takawandisa asi ukanyatsocherechedza nhamo dzinoratidzana dzinonyanya kuvinga mazimbabwens akagara kumarokesheni vanoita mabasa asina kukwirira pane mazimbabwens akawanda vanoita mabasa kwavo pane matambi ebhora vakawanda pane vanoshanda vavatapi venhau maredhio namatelevizhon ivava vabatwe saka zvinoita sokuti izvi zvakangokunangana namazimbabwens anoita anogara nevarombo ende uye anoita mabasa ayaya anonzi mamenial job anoitwa nevarombo zvichireva kuti vakawanda vanhu vakadaro saka kuwanda kwavakaita kuya kuya ndokunotira kuti vanhu vekusouth africa vemumarokesheni vaite kuzarigwa nekuti tinoita panekaka vanhu vari kutambura tichiita mabasa esese
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 asi mutauriri webato rezanu pf vatafadzwa Mugwadi vaudza studio 7 kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinodzikisa zvimiro zvavo nekugara vachingoshora ivo vachibva kunyika yakanaka inobudirira kupfuura dzimwe nyika mudunhu resadak
nyaya yekutanga ndeyekuti pasi rino rose hakuna nyika pasi rino isina zvizvarwa zvayo zvinogara kushanda kana kushanya kune dzimwe nyika asi imwe nyika neimwe panoshanya kana kuti kunonoshanda kana kunogara zvizvarwa zvayo kune dzimwe nyika inotarisira kuti vana vayo vachatambirwawo sokutambira kwainoitawo vanobva kune dzimwe nyika ndo shuviro yezimbabwe iyoyo zvekare ndo mashoko kana kuti chisungo chinochengetedza yatingati foreign policy yedu kudyidzana pakati pedzimwe nyika saka izvozvo hazvichinje nokuti yava south africa zvatinongotarisira senyika yezimbabwe semusangano wezanu pf nehurumende yayo ndezvokuti zvizvarwa zvedu pazvinoenda kune dzimwe nyika zvinotambirwawo sokutambira kwatinoita zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muno munyika zvichigara zvichishanya kana kushandira saka ithink ipapo panoda kuti pajekeswe
vamugwadi munoti kune avo vanoti zvizvarwa zvezimbabwe zviri mudambudziko iri musouth africa nokuti zviri kutiza mamiriro ezveupfumi muzimbabwe
mashoko avanotaura ekuti zvizvarwa zvekuzimbabwe zviri kutiza nyaya dzezveupfumi munyika yezimbabwe regai nditi mashoko iwayo haana kunaka zvachose ndiwo mamwe emashoko anoita kuti vana vemuZimbabwe kana vari kunze kwedzimwe nyika vaonekwe senhapo vafambe vachinzi makwere kwere vafambe vachionekwa sevanhu vanogara mumapako kune dzimwe nyika kunotonzi maZimbabwe enzi vanogara mumiti vanorarama nemashizha havana kana pokuvata asi hapana asingazivi kuti vana vedu vanoenda kudiaspora vachiinda kunoshava vachiita mabasa akanaka ikoko nekuda kwedzidziso nedzidzo yavakawana munyika yeZimbabwe yavo yakasununguka vanovaka dzimba dzavo vachirarama upenyu hwakanaka vachishandira mhuri dzavo kuno hapana nyika isina diaspora saka hazvirevi kuti kana vana vekuZimbabwe vari kusouth africa vano havanowanikwa kusouth africa chete ayo vanowanikwa kunyikawo dzakatipoteredza vanowanikwa kunyika dziri kure kwazvo sokuwanikwawo kunongoitwa vana nezvizvarwa zvevanava zvinobva kunyika dzakasiyana siyana muno muZimbabwe hazvirevi kuti vose ivavo vari kutiza nyaya dzezveupfumi dzamunongotaura dzaayo uye upfumi hweZimbabwe pari zvino musecond republic yava munangagwa huri kusumukira tiri kunzi tisu tine nyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira dziri kukura muSouthern Africa kudarika nyika dzese the fastest growing economy asi mashoko iwayo kuda kungoti vanhu vanotsvaga kunenedzera hurumende kana paitika dambudziko haasina kunaka uye hazviso zvinofambisa basa hazvisizvo zvinoita kuti mhuri dzinenge dzashaikirwa kana kuti dzasangana nepfumbwi dzicheme dzine tariro budira nai pachena vana vari kuSouth Africa musatuka nyika yenyu musazvishapisa munozvisoresa nemashoko amunogara muchitaura zuva nezuva ekuti hurumende yazotidai kunyika kwedu hakugariki dok saka muchizoonekwa senhapwa imimi muri vana vanobva kunyika inodada nezvairi ine vana vanotambira uye vanokuru vane rukudzo muno muAfrica muno munyaya dzefundo munyaya dzemabasa emaoko
ko vamugwadi iyo hurumende yeZimbabwe inodii kutaura nehurumende yeSouth Africa pamusoro pezviri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi
idzanyaya dzehurumende ende hurumende ine nzira yokurukura nayo hurukura dzitwi dzakaita pakati ndosaka kuchinzi diplomacy kana uchidzana kwenyika ihurukuro dzinoitwa pazvoto nekuti zvoto zvina mazera saka hamungaudzwi kuti vamunangagwa vakurukura navaRamaphosa kuti kana kuti hurumende yekuSouth Africa yakurukura neZimbabwe kuti munguva dzinenge dzakadai pamunenge muchakafanira kuziviswa vanhu vanongoziviswa asi chatinongoda kuti vazive ndechekuti zvizhinji zvinenge zvichiitika mudzimba dzakavharika vakuru vachikurukura dambudziko riri kubva papo uye ringaongororwa rikagadziriswa sei izvi zvokunyora mastatements tichida kuti tigozoona kutuka dzimwe nyika sezvatiri kuona zvichiitwa kumapata anopikisa kuti hurumende yeSouth Africa yazodai yazodai ayo isi hatisati tasvika ikoko asi tinovimba kuti nyaya idzi dzemhirishonga idzi dzichagadziriswa nokuti uye hadzina wadzinonakira hadzina kunakira nyika yeSouth Africa hadzina kunakira vana vemuSouth Africa hadzina kunakira Zimbabwe hadzina kunakira vana vemuZimbabwe kana kuMozambique kana kuMalawi kana muAfrica yose vana vedu vemuAfrica donzorendere kuti vayanani vavakane uye varespektani vachikudzana sevana vomunhu mumwe chete sezvizvarwa zvenyika ino yeAfrica sokutyidzana kunoita nyika dzedu sokutyidzana kunoita vatungamiri vedu zvisina kakava
avo vange vari mukuru webazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 Sangano rinoona nezvekuverengwa kwevanhu reStatistics Botswana riri kukurudzira vabva kure vanogara munyika iyi kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvipindewo mukuverengwa kwevanhu kuri kuitwa munyika iyi pari zvino. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Nyaya yekuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri muBotswana zvina magwara akakwana kuti zvigare zviri pamutemo munyika iyi. Zvinobva kuti zvigare zvichiita wakiti nebonzo nemapurisa inonzi yave kupa kuti panosvika vanhu vanoverenga vanhu kudzimba dzavo zvibva zvaramba kuvhura misiwo yavo zvichitya kukandwa mutirongo asi muzvare Lilian Muhami avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano iri vanotoongororo iyi iyo iri kutarisirwa kupetwa kupera kwemwedzi uno haisi yekusvaga nayo nzira dzekubata vabva kure vagere muBotswana zvisiri pamutemo.
the question on citizenship is asked in the census.
Kunyange kuchibvunzwa mubvunzo wekuti munhu anobva kupi, vanoverenga havabvisisi mapasipoti kana chitupa kana chii zvacho chingaratidza kuti munhu ari muBotswana zvisiri pamutemo. Ruzivo ratiri kuunganidza runoshanda muzvinangwa zvenhamba dzepamutemo chete.
Kunyange hazvo vari kuverenga vanhu vachibvunza kuti munhu anobvepi, Muzvare Muhami vaenderera mberi vachiti hapana akafanira kubvisiswa passport kana chitupa. Vaenderera mberi vachiti vabva kure kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe vanogara munyika iyi vakafanira kuverengwa sezvo mitemo nezvirongwa zvinoitwa nenyika iyi zvichibatana ivo vabva kure.
Kazhinji
zvakakosha kuti tizive uwandu hwevanhu vari munyika kuitira kugadzira mitemo nepamaprogiramu anobatsira vanhu.
VaGilbert Ndawa avo vanobva kuChipinge asi vachishandira muguta reHabhuroni muBotswana semuvaki vanoti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe runogara rwakabatira hura mumaoko sezvo zvisina magwaro akakwana.
Tese tinoziva kuti kana wakauya zviri illegal unotongogara wakabatira hura mumaoko, nekuti unenge uchizviziva kuti wakagara zvisiri pamuyero wemutemo wemunyika yauri.
Asi vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisatize kana zvaona vanoverenga vanhu, nokuti hakuna zvizhinji zvavanotsvaga uye kubvunza kuti pasipoti iripi. Chipanga Mazano munyadzo zvemabhizinesi vaUbert Mutoko vanoti kuverengwa kwevanhu kunobatsira kuti hurumende ikwanise kuuya nezvirongwa zvingabatsira vanhu kuburikidza neuwandu hwavo.
Zvinobatsira kuti chero kandai muchiita zvipatara, muchiita zvikoro, muchironga ramangwana renyika, munoziva kuti vanhu vatinavo vakamira sei.
Ongororo yakaitwa neStatistics Botswana muna 2011 yakaratidza kuti kune zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviuru zana negumi nerimwe chete zvine mazana masera nemakumi mana nenhanhatu kana kuti 111,846 vanogara munyika iyi, uye zviuru makumi matanhatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe nezvinomwe kana kuti 66,777 zviri zvizvarwa zveZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti hurumende iri kupinza basa vechidiki veZANU-PF kuti vaverenge vanhu munyika, izvo zvinonzi zvava kukonzera kutyira kuti bato iri rinoda kupindira mukuverengwa kwevanhu kuti kuribatsire musarudzo dzegore rinouya. Kwemakore mazhinji hurumende yanga ichishandisa varayiridzi kuita basa iri. NewZimbabwe.com rinoti nezuro dare reSenate rakakurudzira kuti muchemo wekurambidza kurova vana senjira yekuvaranga ubviswe, richiti vana havachatereri. Masineta akabvumirana kuti kubva zvadzikwa mutemo uyu vana havachatereri uye vave kushandisa zvinodhaka uye vachirova kuchikoro ruzhinji. Dare reHigh Court rakarambidza kurova vana senzira yekuvaranga muna 2017. MuFinancial Gazette nyanzvi mune zveupfumi vaEddie Cross vanokurudzira kuti Zimbabwe ichisiyana nezvekushandisa mari dzekunze dzakasiyana-siyana kana kuti multi-currency, vachiti nguva yasvika kuti Zimbabwe ichishandisa dhora reZimbabwe seiyo mari yoga inoshandiswa munyika. MuChronicle mune nyaya inoti kanzuri yeguta reBulawayo iri kugadzirira kuisa zita remutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta pane umwe mugwagwa uri pakati peguta iri, Zimbabwe International Trade Fair isati yatanga. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mave ndiye sicharuma ku South Africa. Ma video ndatumira ya ndozvakaitika nezuru kuti zvarwa cheZimbabwe chakapiswa nemaSouth Africans kuti Tsloot. ndofunga makainzwa nyaya yacho pa news. Saka amwe edu iri kurwadza muno mu South Africa. We are not safe at all. And I don't know what South African government yaka ichaita sei nesu. Because this is too much. This is too much in the Tarwazil. Can you imagine what it is? Smile. Muna arugu vira. Ashuwe zero was petrol kutakende vira. Vanu achirova food. Moso ya achu ya anga anyanyo ite, anga iri yei. Ah, Tarwazil was smile. Tarwazil was inga ite.
Makadi nyuku studio 7 uko mose wa shamarari wanotipa na uzi chokwa abe nyuku kwa zisa yangu jirikuno ku Mashingo province sakano jirikuda kutaura mariano nechiro ngwasha kaiswa ni urumende cheku fetama wo collaborators jino izi zakarati za pachena kuti sanu pefu mabatria ili kuita chiro ngwachayo ili kukanganwa vanu chayo wakaita ma collaborators nukuti sindakazi wona ndiri mumu wakaiti waizu waizeta watu mawo vetre na waizeta achu haito itakuterera kunzi uyo joo kutriple C haafani hui kunja achipita pachiro mbae chino kuti unu supporta triple C uyo wakambo sosevenza muru mende saka haafani ukuita kupinda pachiro mbae chocho nukuda kukuti the pensioner in the government. Izi zakamba ingo ita life chine wanu wakaiti waizozo minyanya wanu wakawu ya kuzoveta zaka not panazi kwa bukuluru wajitu zakaiti wanu wakawanda kusangani zani nindi kuto taura ito panu
ayi nda mzongi yao ilo ya wanozi kinda wanu kala mkuchi wasawaya ni embe zielo embe munu ono saru zirwa ilo kuchi ilo peka ii kuchi mapata anongori ni embe zarango sana siyana tafana ni timi ya kura ino peka embe ya kunga upeka mti nazwa peka embe ya metasuna akonga wana usaru zirwa embe ya kupeka pasiri ya kabuti ngele nunga jitara uchi triple C sabu hundu katinayo 2023 katinayo atenda zangu
Magadi magadi mwere Zimbabwe nevateriri wese Studio 7 newe Studio 7 nyambudzo wangu pakuti hongu nyikedo yakarwiwa yakarwiwa hondo hanzi rusununguko hanzi asi rusununguko iri rangari rwepati kana kuti rangari rwevana vezimbabwe ipapo hatinandokupanzisisa because pese pakunoenda kumaelections unotanga kunzi tava kudzidzisai zvekuti nyika yedu zvakafamba zvakadai zvakadai ko isu handiri vanga riri rusununguko romunhu wese hongu munyika medu mune mavheterini anenge achinzi ari kurarira se pakanzi pane new government anenge achiri mavheterini here kana kuti tenge tane mavheterini vakaita like ana madzibaba eshanduku ndoatinga tatoti mavheterini because avo hatingati mavheterini because vakanyarara nyika ichiitwa zvairi kuitwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica Nezuro dare re Senate muAmerica rakavhota kuti Amai Ketanji Brown Jackson vave mudzimai wechitema wekutanga kuva judge mudare guru reAmerica re Supreme Court. Judge Brown Jackson vakavhoterwa nemavhoti makumi mashanu nematatu kumavhoti makumi mana nemanomwe kana kuti 53-47. masenator ose Democratic Party akavotera Amai Brown Jackson uye masenator matatu ebatore Republican Party akavavoterawo. Izvi zvinozadzikisa chivimbiso chakaitwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden pabaitsvaka rutsigiro vachiti kana vakakunda musarudzo dzekuva mutungamiri weAmerica vachadoma mudzimai wechitema kuti ave wekutanga kuva jaji weSupreme Court yeAmerica. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana muPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti zvaitwa najaji Ketanji Brown Jackson zvichakurudzira vanhu vechitema vazhinji pasi pose uye zvichakonzerawo kuti vanasikana vechitema vaone kuti vanokodzera kuita zvose zvavanoda muupenyu.
Jaji Ketanji Brown Jackson mumwe munhu wechitema muAfrican American ane mukurumbira chaizvo mukutonga nhau andanga ari mukoti iri padanho rechipiri kubva kuSupreme Court. Munhu anozivikanwa chaizvo, anokurudzwa chaizvo. Gore rakapera pawakapromotwa akaenda zvekare kumberi kweSenate bato resenti waka wese wakamurekomenda. Zvekushamisa vanhu ndezvekuti iye zvino wakamurekomenda gore rakapera, especially maRepublicans havachamuvhoteriba. Saka vamwe vanoona sepolitics, asi ujaji ane mukurumbira chaizvo and kutonga kwake mhosva anoprezwa chaizvo and ane very good reputation. Tadzidza zvakanaka chaizvo and anotokunda mamwe majaji mazhinji ari muSupreme Court imo. Dai maiteerera mahearings emamwe majaji akaenda kuSupreme Court wanosara kumashure shure chaizvo kana makukombiana ndike najaji Ketanji Brown Jackson.
Kuindiswa kwavo kuSupreme Court kunorevei kuvanhu vatema muno muAmerica nekunze?
Mudzimai wemunhu mutema wekutanga kuenda kuSupreme Court, saka zvinopa kudada, zvinopa ruwimbiso kunyanyisisa kune wadzimai wechikadzi wemaAfrican American kuti uno mumwe mukana uyu. Supreme Court yanga iri nzvimbo yewarungu bedzi kwemakore mazhinji chaizvo kusvikira tisangoti kuma 1970 asi makore eza yanga iri warungu wega wega. Saka iye zvino tane munhu mutema wechikadzi zvinopa wanhu kufara inokudada chine munhu weduwo aenda kuSupreme Court. Pane mumwe anonzi Thomas wo ari ikoko ukoko munhu mutemo vanhu vakafara paakaunzwa asi ane nyaya dzakewo zvekare akunetsawo ipapo yavo.
Sii chinotarisirwa kubva kuna jaji Jackson?
Majaji vanhu vane pfungwa dzavo panyaya dzakawanda idzi. Kana tichitarisa kuti majaji achaita fair pakutonga nhau, asi sekutonga kwavo kuchiita Supreme Court iyo makore mashoma mpfuura munogona kuona kuti majaji anounzawo pfungwa dzavo. Saka uyu ari mukadzi wemuAfrican American atisi kuti anozotonga achifevha wanhu wechidzimai kana kuti wanhu watema ba, asi zvinongopa ruwimbo kuti muSupreme Court mane mwejaji wemunhu mutema wechikadzi. Zvinongopa just confidence iyoyo.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana muPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hurumende yeZimbabwe haina hanya nekushungurudzwa kunoitwa zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika. Sangano rinoona nezvekuverengwa kwevanhu muBotswana rokurudzira vabva kure vanogara munyika iyi kusanganisa zvizvarwa zveZimbabwe kuti vapindewo mukuverengwa kwevanhu kuri kuitwa nenyika iyi pari zvino. dare resenete ya America rinovotera amai Ketanji Brown Jackson kuti vave mudzimai wechitema wekutanga kuva judge mudare guru reAmerica re Supreme Court. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Kanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.